Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, March 15th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about heavy rains in Zimbabwe amid concerns of flooding in several provinces.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about heavy rains in Zimbabwe.
A tropical cyclone Idai made landfall late Thursday in Mozambique, bringing high winds and flooding to a region already hit by storms. Over the past week, heavy rains in Mozambique and Malawi have killed at least 126 people and left thousands of homes destroyed. The heavy rains have also hit some parts of Zimbabwe.
This month, the United Nations launched an international appeal for $234 million in emergency aid for Zimbabwe, where drought is expected to affect a third of the country's crop and leave 5.3 million people needing assistance.
Zimbabwe's annual maize consumption is 1.8 million tons, but farmers say this year's drought heat harvest may be less than 1 million tons. Finance Minister Mthuli Ncube says the country has 500,000 tons of maize in strategic reserves.
And sometime this week in politics, President Emmerson Mnangagwa's government suspended Community Tolerance Recreation and Development Trust, saying it was not properly registered, while critics believe that the state is continuing with its crackdown on opponents almost 2 months after the General Republic protests, which left at least 12 people dead. At the same time, doctors this week downed tools, claiming that they don't have essential equipment and drugs for patients. A similar strike by some doctors early this year paralyzed all state hospitals.
Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Yabokambe Zulu kandaba lingalithola njani lapho likhona khona ngapho ke sizwile ke ukuthi kule tropical cyclone kumbe ngithi icyclone okuthiwa uIda. UIda lo ke
Idai.
Yeah, but isiNdebele.
No. It's so, thunder or something in Ndebele.
Say da. Say Idai.
No, it's different. This is Shona.
Idai, yeah?
No, if you die, if you put D, you die.
Idai.
Idai.
That's difficult.
Yeah.
Yeah, so it's like saying Tamsanga.
Okay.
So, yeah. So, now, we are going to cycle on a rail. Idai. What do you think? Idai.
Yes.
So kunoko ke engani nguzamile isayikhona ngkhona tjonjalo. So kunapha ke siyabona ukuthi kulabantu abanengi sibila asebefile.
Yes.
Singathi ke izulu leli liqalise ngefike pheleleyo. Lapha kuchaya khona eMalawi la gcwalise endaweni eziningi abantu bafa inyamazana ezinye zathathwa ngamanzi. Kuzobuya ke izolo lalamhla kuseni yena le isayikhona ingene eBhayira.
Bese
ingene eBhayira yaphinda yangena leMtare kuna ngale lapho lokhu cha khona iqhubeke siya phambili
kanye South Africa
the South Africa eKwaZulu Natal. So kanyangazani ke kulobu zima obumangalisayo ebantwini lapho abahlaselwe lizulu jonga. So siyabona njalo ukuthi United Nations yaka yajwa ukuthi kanyangazani kule drought ezaba khona kodwa ke nxaso kubuya izulu enxa kuyaba wesibawo ngoba ama crops angazani agcwala amanzi andamanye vela kukhulwe kube njalo kodwa singakhohlwa njalo lokuthi uhulumende unganiwenze okunye lapho ukuthi avale inhlanganiso khona ngale maswingo ukuthi ke nasasebenzi ya so sizabona ukuthi sizakwenza njani jonga nxa ukuthi ekuqaliseni singakhuluma ngakhona kwizulu okunye sesikuletha ke mbayimbayi kunjalo ba
ndizo zvo gives nyaya iripo ndeye kuti cyclone Idai iri kuisa mvura yakawandisa muZimbabwe. Itichona kuti nyika yanga yakatotarisana zvakare nedambudziko rekushayikwa kwechikafu nekuda kwedrought yanga iripo zvichireva kuti zvishoma zvanga zvichiwanikwa nevarimi muminda zvinogona kubva zvangokanganiswa zvakare nemvura iri kunaya iyoyi yedutu mpengo cyclone Idai. Tichiona zvakare kuti United Nations yakanga yatoparura chirongwa chekupemera mari Zimbabwe kuti inge ichibatsira vanhu vanoda kusvika 5.3 million vanonzi vakatarisana nenzara kunyanga hazvo hurumende iri kuti ine matani akati wandei ari parutivi akasende kwa paruti yekuti anogona kupa vanhu chikafu kana kuwanisa vanhu chikafu kwemwedzi minomwe asi zvinenge zvakutozoonekwa kumashure nekuti pari zvino vanhu zvikuru mumareserva nemumadhorobha vatotarisana nenzara paitawo nyaya yekuti sangano rekotradi rinoshandawo mukubatsira vanhu vanenge vachishupika ivava ranzi rambomiswa kushanda kumasvingo zvichitariswa mapepa aro ichinzi haana kunge ari muorda kana kuti harina kunyoreswa zvakatsarukana tinonzwa kuti nyaya yacho inenge yakuda kuendeswa kumatare edzimhosva tamunzwa gweta resangano richitaura kuti vari kumhanya mhanya asi nyaya hombe Gibbs ndiyo yedutu mupengo cycloni idai tanzwa kuti kusvika pari nhasi kwanga kwazivikana kuti dutu mupengo iri rauraya vanhu vanoita 126 munyika dzinoti Malawi, Mozambique neSouth Africa. Tichitarisirawo kuti parinopinda muZimbabwe rinogona kunge radzikirawo ukasha hwaro zvekuti hatizotarisira kurasikirwa nevanhu kana neupenyu hwevanhu pamwe chete nezvipfuwo asi tinonzwa kuti hurumende kuburikidza nebazi rezvekubudiswa kwamashoko vayambira kuti rinogona kunge richikanganisa misha nezvirimwa nezvimwe zvakadaro iro dutu mupengo irori cycloni idai vakawanda vari kuti sei riri kupiwa zita rekuti idai tambonzwa tsananguro yekuti nyika dziri kuchamhembe kuAfrica dzakasangana vakakanda mazita munguwani kuti ringanzi chi pakasarudzwa iro reZimbabwe rinonzi cycloni idai
So siyabona kuti lo itai ungaba umuntu wesilisa kumbe wesifazi is it a man or a woman?
Ano.
In most cases, why are cyclones and hurricanes given some female names in most cases?
And I've heard before that those with female names are intense, yes. But those with men's names are mild. I'm not sure with this one. Tichaedza kutizonzwa kuti zvakamira
sei.
Hapana munhu anonzi idai, handisanangwa munhu anonzi idai. Ndofunga riri kungotsanangura kuti zverudo kuti idai
do something.
Utandana.
Okay, okay. So it rhymes like itai.
Aiwa, ndiri kuda kuti itai.
No, you see.
Regatinzwe parunhare ndofunga tine vatiina
parunhare. Yeah, I think we've got Mr. Tichaona Zinyemba.
Yes.
He's at the Met office. Mr. Zinyemba, good evening and welcome to the program.
Thank you so much. I'm glad to be here.
Thank you so much. Tell us a bit about this cyclone.
Well, tropical cyclone Idai, of no particular originality in terms of the name, started off in the Mozambique Channel, as you might be aware, and has since made landfall over Mozambique, and that the report that you just mentioned, there quite a number of deaths have occurred, and some infrastructural damage, massive infrastructural damage has also occurred. It's now further towards Zimbabwe's eastern borders, but at the same time, we're receiving, or some places along the eastern borders, mainly in Manicaland provinces, are actually receiving heavy rain. I think there have been since last night, really. Some of the areas haven't seen any break in the precipitation that has been occurring. And obviously, that might have some impacts or some repercussions in terms of infrastructure damage. But yes, it is moving slowly westwards. In terms of the cloudiness, it's already covering almost the entire, entire Zimbabwe, with associated with some light rain or drizzle in some areas.
Yeah, ngeke ngikhulume ngesinto konapho ke, just hold on there. So I just want to translate then give it to you. So abantu ke lapha beZimbabwe batshelwa ngoba uzinyemba lapho eMet office ukuthi izulu lelibuya sibilikhanya likhulu kakhulu. So ke uthi ke iCyclone Lay singenile kule Mozambique emtare ngale abantu sebezuza ke ngathi sokusina izulu. Kuzobuya kwezindawo ke kwele Zimbabwe kungani sokulamayezi sibili kodwa ngani kulomfefezo kodwa ke uthi hayi liyabuya sibili izulu abantu balimuke sibili kube njalo ye kunjalo futhi
ndizo zwo Gibbs vazinyemba trogamuchira imuchirongwa chedu
vatinotenda
ndizvo zvo vakawanda vari kungonzwa nezve dutu mupengo iri cyclone idai kunzira kupinda muZimbabwe asi vazhinji vanobva vatya vachinzwa kuti kunyika kwarapinda ukorasi yarauraya vanhu vangasvika zana nemakumi maviri nevatanhatu 126 people dead zvingatarisirwa here kuti parinopinda muZimbabwe rinenge richine ukasha ihwohwo kana kuti zvakamira sei mungangotsanangura zviri kutarisirwawo nehofisi yenyu yemamiriro ekunze
chinoiti kabandeche kuti dutumpengo erikana richiri Mozambique Channel rinenge rine ukasha chaizvo nokuti tinoziva kuti mugungwa hamuna achingati friction yakanyanyisa saka ma inotora simba chaizvo asi kana razouya panyika ino simba rei rinotiperei asi chatinonyanya kutarisa harizvo simba rekunge rino ukasha nokuti ukasha uhwu hatingade kutsanangura ndehwekuti hwekunaya kwemvura yakanyanyisa inoramba ichinaya nguva yese kozva nemhepo yakawandisa zvakare izvozvo tinoziva kuti mvura yakanyanya kunaya kunyanya nzvimbo dzakakwirira dzisekumamikaland kunogona kuita atingati pachirumbi malandslides saka ndo zvimwe zvinhu zvinokwanisika kunge zvichiitika uyezve kunogona kuita atinoti aye pachirungu flash flooding or riverline flooding so izvozvo zvinounza matambudziko chaizvo kunzvimbo dzinenge dzanayiwa chaizvo sekutasa kwataita kubvira mangwanani kusvika izvinezvi nzvimbo dzakafanana nana Chisengu ana Chipinge ana Mutare ana Nyanga zvichipinda mukati dzaswera dzichiwana mvura ndingade kupa muenzaniso kuti makuseni chaiwo na 8 o'clock Chisengu yanga yatowana mvura inosvika 153 millimeters asi kusvika nazvino haisati yamira mvura zvichireva kuti mvura inogona kunge ichipfuurira ipapo zvakadarikidza saka ndozvimwe zvatinenge tichitarisa kana chiti isusu intense kana kuti kusimba kana kuti ukasha rematropical cyclone nokufamba kwenguva kwaanenge akuita anoshaya simba riye zvakare rinonge richiderera richiderera asi mvura inogona kuramba ichinaya saka ndozvatinonyanya kukurudzira zviri kuti vanhu vanyaya kungwarira manayiro emvura yachone nekuti anogona kukonzeresa mafashamo mumbizi nemumwe nzvimbo dziye dzakaderera
aiwa tinotenda zvikuru vazinyemba Gibbs you was just explaining the same way he has done when you asked him about this intensity of the cyclone but he's saying when it's on land the intensity tends to lose strength it decreases but when it's like along rivers it gains and he was also issuing warning to people in low-lying areas that flooding may occur because of the heavy rains coming down
so Mr. Zinyamba how much rain is expected in Zimbabwe and what should people do you know under these circumstances
Well, naturally, you can't really say this area is going to receive that because the rain that might be received at a particular place will really depend on the on the position of this tropical cyclone. And as it moves further inland, it degrades. So you might actually hear things like now an overland depression. But in terms of the rainfall, it will still be very active. So you can't be specific in terms of this area is going to receive so much. I think it depends on the position of that area vis-a-vis the track or the trajectory of the tropical cyclone. So this is why we're saying those areas that are going to be impacted more obviously will be near the center of the tropical cyclone, and therefore also being assisted by topography because topography tends to play a very pivotal role in terms of the rains that might be received at a particular place. And obviously, in the Eastern Highlands there or Manicaland areas, that's where you have higher ground. So naturally, there's always a risk of potential of getting more rain. Hence, places like Chisengo, as I alluded to earlier on, received 153 millimeters as at 8 o'clock this morning. And as I said, it has been raining ever since, very heavily for that matter. So where potentially is going to be more rain over those areas. Now, your listeners might also might be interested in how is it going to be projected going forward. Well, this system, as it degrades, is likely to be moving because it can't go over mountains, so it follows the contours of the ground. So this is why projections of that is supposed to go at least northwestwards through the northern areas of Mashonaland east, like places like Toko, then into Mashonaland Central, and perhaps even into Mashonaland West, also including such areas as Harare and surrounding areas.
Thank you so much.
Thank you so much, Wazinyemba Rambaya. Nyemuri Parunhare, Gibbs, I think we have wanofawa guest Mr. Mandla Nkomo inyanzvi yekurima.
Yes, Mr. Yes. Nkomo, good evening and welcome to the program.
Good evening, Gibbs, and it's a good evening to your listeners as well.
Thank you so much. And now people are facing this cyclone, and for farmers, this could be, you know, a tragedy, right?
So I think it's two things, Gibbs. I think that for, especially in the provinces that Mr. Zinyemba is mentioning, where the rain has been decent, where there's a crop of tobacco, there's a crop of maize and stuff, getting more rain right now will create definitely issues. Fortunately, I think a lot of the maize has probably gone past the flowering stage, but there will be waterlogging and people might lose crops. And just the mere fact of trying to deal with a waterlogged situation could be a problem. But I would also hasten to say that, you know, it might be a disaster in areas where they already had a good crop. But in areas where we're already facing a shortage of water, you know, dams drying up and the pastures not looking good, a little bit of rain at this time will solve the water problem because it might fill up the dams. And I think it might also allow the grass to just have one more growth spurt. So for livestock farmers, I anticipate that the areas where this cyclone or tropical depression, when it gets there, will pass through, will actually have a positive impact.
Yeah,
into bengicho ukuthi izulu lele lesikhukhula likavili. Endaweni lapho abantu abalezilimo ebesezikhulile ekade sebekhangelela ukuthi hayi lo mumbu usukahlele and ngumumba abangawuvuna kungaba khona indawo lapho ukuba lezulu eliningi okungadala uhlupho kakhulu ngoba ezinye indawo ziyadoda and izilimo ezifana lo mumbu kazithandi ukuthi kube lamanzi so kungagcina kudala uhlupho lokuthi isivuno ekade besikhanyelele singagcina sisehla. Le ndawo ezilima igwayi lazo ngithemba ukuthi bangaba lohlupho kakhulu ukuthi kube lezulu eliningi elingaphezu kwamanani akhulunywa ngumfowethu Zinyemba. Kodwa njengoba sazi ukuthi bathi okubi komunye kuba muhle komunye, endaweni lapho akade zivele sisilela amanzi izulu selihambe emasinyane, ngibona ngani ukuna lokhu kuzancedisa ukuthi amachibi lezifula lamadamu agcwale, ngoba kwezinye indawo besesitsha Gibbs, phinde futhi lotshani benkomo belulula kakhulu ukuthi besingaboni sibili ukuthi lungafika lungadlulisa ebusika. So izulu lele if lingafika kulezo ndawo lingasiza ukuthi utshani bungani buyaqina, sikwanise ukuthi silaluke size siyefika esikhathini sezulu elilandela.
Aha, siyakuzwa kakhulu. So he's explaining exactly what he said in English.
Yes.
That you know, this could be a double-edged thing. Good for other people and bad for others.
Right,
for those that were facing maybe places where there were little rains, it could be some good news for them, but it says
for livestock.
Yeah, and where maybe the crops are good, could be bad news.
That's true.
Yes,
I just want to read a statement here issued by the Harare City Council, I think about 6 hours ago.
Yes.
And it reads, Harare City Council is urging all motorists not to park their vehicles under trees. Residents to keep their doors and windows closed because violent winds that may destroy trees and blow roofs may be experienced in Harare. Where possible, avoid night travel and crossing flooded rivers. Those who settled on wetlands should be on high alert as the city may experience floods. Members of the informal sector storing their wares in drainage systems are urged to remove the goods as these may block the drainage system.
Yes, and then we've got a tweet from the Minister of Information and Publicity. It says, you know, it talks about the cyclone. It says, government through the Civil Protection Unit has triggered its disaster management systems, which involves armed forces, Air Force, ZRP, Aqua units, partners such as International Organization of Migration, Red Cross, Save Children, ETC, as part of its action plan. So they are saying that they've actually
activated. Kana kusimudza matenga ya dzimba, ichipinda ne pama droa, pama faftera, pama window hapo. Shine tushingo daro, mepo ichipinda, ichikuwa za wano. Vayambirao, wano wanochengeteza, shunshawo, shukuru wanotenge sawaya. Wanzipane wamu wanoti, awana omari zikuisa kuma storage. Wano chagapa wanofungo wata i drainage, ishiki mvura iri. Gaini kusianda isa shunshawo imomu. Anziwa waru kuruziro, tuwanga wasinga chengeteza shunshawo ma drainage system. Sezo shivarwa zofara, drainage system zizi mvura yota za kuenda kwa inofanango ichienda kuzokonzera flooding. Zvizva munga awedzerawo pamusoro pe statement iyo kana chiziviso kana yambiro yaitwa nekanzuru yeHarare.
Icho kwadi atanemashoko atarwa ne City of Harare kunyanya panyaya yekuti miti inogona kutsika nemhepo inenge yakasimba kazhinji kazhinji unoona kuti izvi kana mhepo ikangoda kuvhuvhuta yakati simbe zvino miti inogona kunge ichiputsika uyezve zvemafafitera zvinhu chinhu chino chatinokurudzirawo chandanga chida kunyanya kusimbisa pane nhaurwa iyoyi ndechekuti manayiro emvura etropical cyclone akasiyana nemanayiro emvura atingati aye mvura ine mupande kana kuti ine mabhanang'ana. Tropical cyclone kwakaita mvura iyi iri kunaya zvine nokuti atingati mwoyo wetropical cyclone uchiri kure iri kunaya zuva rese ramba ichinaya asi haisi kunayazve zvokuti inogona mafashama anogona kungouya nguva diki diki. Saka munozoona kuti nenguva nokutiwo tropical cyclone iri kufamba sei mvura iyoyo inogona kuwanda kana inogona kungoita ichingonaya izvo zvokuti chaka 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 isinganyanye kuzokonzeresa yatinoti flooding. Asi zvakangonaka kuti vanhu vangwaridze kuti kune dzimwe nzvimbo ngatigare kuti kana ikasa Harare tiri kutarisa yatingati pachirungu yeCBD aiwa Harare tinenge nzvimbo dzakatenderedza iro guta redzeharare. Saka kunogona kuita mvura yakawanda iye zvinogona kukonzeresa matingatiwe maflash flooding. Saka hongu tinonge tichikurudzira nebazi irori reDepartment of Civil Protection tiri umwewo nhengo yeCivil Protection. Saka tinenge tichikurudzirawo kuti vanhu vangwarire kuti zvaka mhepo nemvura. Zvakare unozoona kuti dzimwe nguva kungangoita mvura ine mabhanang'ana kazhinji kazhinji tinokurudzira ipapo kuti anyway musahwande pasi pemiti kana zvezvo kuti kuda kubatana nezvinopisa zvezvi muchida kugadzirisa zvokudya izvozvo zvine njodzi zvine ngozi yakakurisa chaizvo nokuti kana kukaita atinoti pachirungu lightning kana kupenya kuya kumunhu anogona kurohwa nemheni ari nzvimbo yakato iri kure nekune mabhanang'ana aye. Saka izvozvo ndo zvinhu zvatinge tichikurudzira kuti vedu ngwarirai musabate zvinhu zvine moto wemagetsi kana kuine mabhanang'ana. Musahwande pasi pemiti, musahwande pane kana kuti imba inenge iri yega pabani iyo inogona kunge zvakare ichikwanisa kurohwa nemheni. Asi mvura iyi chokwadi kuti mvura iri kuuya nzvimbo dzakawanda. Asi kunyanyanyanya ndoda kuti ndinyanye kutsiridza ipapo dzidzidza ipapo kunyanyanyanya nzvimbo dzekumanana mashonare central nokuti mafambiro etropical cyclone ari kuoneka kuti yakuda kunge ichienda kumusoroko. Unozoona kuti yakuzoda kuzotedzera zambezi pande kana zvimwe nedzimwe nguva. Saka tinoona kuti idzo nzvimbo idzodzo ndo dzinonyanya kunge dzichizowana mvura yakawanda.
Thank you so much, Mr. Nyemba. We will invite you to explain the same in English because handizonyanyogona kutsanangurira vanhu. Vanopedzisira vava kuti asi takanzwa Jonga achiti pasi pemuti ndo panoita. Yeah, ramba yenyu muri parunare. You know, Gibbs, when we were school, sorry, say, Vazi Nyemba, sorry, muda utaura something.
aiwa ndangaida kungoti aiwa tinobatsirana kuti tione kuti tingape resources even muchirubi kuvatereri
ndizvozve handirodzoka kwamuri ndaida kuya uchidza Gibbs kuti nguva yatati tiri kumusha ndichidzidza kumusha kwangu ndobva kuzumba Gibbs kuchikoro kwandaidzidza pamashambana ka school kudhara ma 70 tarisingava nemari nekuti nemaambureta zvamai kuita izvinezvi saka wakanga usina kuwana sagara unopeta kona kuti upfeke kuvhara mvura unohanda pasi pemuti tikayapera saka ndoparonzi navazinyamba hapana kunaka ndizvozvo
so you can go ahead and say it in English you know in terms of what people should actually do.
Well, my comments really will first hinge on some of the warnings or reports that have been issued by certain agencies around the country. Our emphasis, as far as it's concerned, would be really on the rains that are expected. We are not generally expecting. Well, there will be some flash flooding in areas that are susceptible, particularly of low-lying areas. And obviously, that can actually potentially cause some danger. And as far as felling of trees and the washing away of infrastructure, as it were, or even potentially drowning. But I want to emphasize again that we've seen that the tropical cyclone is continuing to move westwards, further into the country. Degrading at the same time in terms of amounts of in terms of rain, yes, we continue to have rain. It might not be heavy everywhere, but I think it should be mostly heavier near the center of the tropical cyclone. And this is what is important to actually keep in mind, that it's not like we're generalizing that we're going to be getting lots of rain everywhere. No, we're saying some areas will get heavier rain, maybe being assisted by topography, but others might just get light rain, which is continuously falling. Typically, what we are finding in here in Harare, as an example, the rain has been falling since morning, and this has just been light rain. But we're expecting the peak of this system to be between today into Sunday. So there's always obviously a risk of flash flooding. Mm-hmm. The other issue that I wanted to emphasize on is some of these storms could be associated with a lot of lightning, and we know that lightning is a very hazardous, and people are usually struck by lightning by hiding or by standing underneath a tree. That actually creates it's very dangerous to do that. So we urge the public not to hide under trees if it's raining as much as possible. Do not shelter in an isolated structure or shed, as it were, because potentially that will actually increase your chances of being struck by lightning.
Mm-hmm. Thank you so much. Statu Babunyoni, lapho secingweni, umlaleli. Babunyoni, kunjani?
Khona kunjani, baba?
Siyaphila nyoni. Ubona njani ngoloko kuthiwa ke kuyabuya i-cyclone le? Kunjani lapho khona kulapho?
No, le into iyamoja kakhulu, mntabe. And njengabantu baseZimbabwe sisenze ingene ngoba la government yethu ayikwazi ukuthi isincede ma inkinga le ivelile ngoba ngitshona the way imoche isade eMozambique neMalawi i-economy yabo izobanceda ngapha nangapha. So thina eZimbabwe sine nkinga ngoba abantu bazovela lele inkinga yemvula akuna ncedo bazolutholayo.
Po lina lapho elikhona abantu bathini abayisabi khonokho?
Bayesaba kakhulu. Boza waya waya bona kuti into le lapho isiphi ikhula khona vele yamotha kakhulu.
Mhm. So singathi abantu sebehlalela evalweni kona.
Kakhulu.
Ye, nxa sesigangela ke lina lapho likhona ungabuka ngkhona kona.
Ah mina ngise eJoburg eSouth Africa.
Oh kona mpo alinanga kona ngapho ke eJoburg.
Ah ana pari kafi.
Kodwa kwaZulu Natal sizokuthiwa kuyahanjwa ngayo.
Ya
lapho vele imochile kakhulu. Ye, so ungathini ke iphosilizwe amazwi okugcina?
Mina isicelo nokuthi abantu baya ngifanele i-government yethu yaseZimbabwe ngicela ukuthi iyenze something ukuthi abantu mabavela lale ngozi nabo bakwazi ukubanceda.
Aha.
Kwangala
nje. Hayi, siyakuzwa kakhulu nyoni. Sibongile kakhulu baba. Mr. Nyoni is appealing to the government to help people. You know, he says people are fearing this kind of cyclone.
Yeah.
So they're not even sure what is going to happen because of the destruction in Mozambique and Malawi. So they are really, really scared. So maybe he's appealing to the protection unit to actually take some kind of action over this issue. Mm-hmm. So sibuyele kubaba ke uNkomo. Baba Nkomo, nxa sibona ke kuyiwa phambili lapho ukuthi eZimbabwe kujale ukuthi kube le mvimbi, imvimbi yathi yasithi yabe ingatsha umoya kungela siphepho esingako. Kodwa ke lokho kubuyayo kuyawisa amabele, kwenza izinto ezinjalo ukuthi even la lesihlahla ezithize lazo ziwe. So nxa ukuthi sokunjalo ke baba Nkomo, amabele selele phansi pho umlimi kumele enze.
Ya kuba lukhuni ngoba izulu sonke siyalifuna, kodwa eliza ngalolu hlobo luza lithwele okuningi kakhulu, njengoba usitsho ukuthi umoya lo ungawisa amabele. Esingakutsho thina, ngiyangibone bekwenza ikakhulu emakhaya ukuthi la mabele awileyo abantu bayawadobha benza ngani izithingithingi kumbe izithungo, bewabuthelele ndawonye ukwenzela ukuthi at least aqedelele ukuvuthwa kwawo. Kodwa kwezinye indawo uzathola ukuthi ukumotshakala kwakhona akusalungiseki. Ngenye into gives ebengifuna ukuthi siyinanzelele, indawo esizivalisayo ukuthi izulu lele lizafika khona oMalawi and to a certain extent oZambia. Asikhumbule ukuthi iwamazwe akade nceda thina eZimbabwe ukuthi nxa sile drought at least bona bavame ukuthi babe lezulu sithole khona amabele. So mina into engethusayo njalo engesabisayo ukuthi izikhukhula lezi engizibona kubo Mozambique lase eMalawi and mhlawumbe zingagcina seqela leZambia zitsho ukuthini kundaba ye-food security kumbe ukwenela kokudla ku-Southern Africa yonke. Yinto okufanele ukuthi siyinanzelele ngoba kutsho ukuthi phezu kwe-El Nino singagcina futhi lapho ebesithi sizaphephela khona lakho sithole kungasela kudla okwenele.
Ye, so ke besikujumile namhlanje baba Nkomo, kodwa sibongile kakhulu ukuthi usibuyile lapha-ke kuhlelo. Phosela ukugcina baba.
Hayi, elokugcina ukuthi u-2019 uzaba ngumnyaka olukhuni kakhulu kithi abalimi. Ngakho asihleleni kahle imisebenzi yethu. Laba abalamabele amalutshwana abazame ngamandla wonke ukuthi bayalondoloza. Lapha babona ukuthi hayi akusaphumi lutho. Kwezinye indawo bese encourage abantu besibakhuthaza ukuthi hayi geca nje wenza isayileji uzafida inkomo. Laba abalenkomo kuphela ababona ukuthi amadlelo ayaphela, ungalindi ukuthi inkomo izigcine ivuswa ngezigodo. Ngcono uyithengise ugcine imali uzaphinda uthenge futhi nxa sokungani kuyacaca ukuthi amadlelo ami njani. Kasingabi laba bantu ababambelela ukuthi into zingaphonga uvuka zijintshile singenzanga inhlelo ezifaneleyo.
Awubone ke baba Nkomo, sibonge kakhulu ungadela kusasa. Sibe le mpela viki enhle baba.
Lami ngilifisele enhle kodwa lingabulawa ngumqando kini ngapha.
Hayi kunjalo, lani lingabulawa izulu
Okay.
All right, bye bye baba. So that is Mr. Nkomo. He says, in some cases where the maize has been brought down by the rains, some people normally pick it up and tie it together.
Okay.
And it works. But in some cases, he says it doesn't work. It breaks, yes. Mm-hmm. But he says if that happens, that you cannot do anything with it, you actually gather it and make some silage out of it.
Okay.
He says for the cows, feed, it's okay.
Dog feed.
Yes.
Yes, sir.
So, but his fear is that if Malawi, Zambia, and other countries that have been supplying maize to Zimbabwe are affected by this cyclone, then in terms of maize supplies, Zimbabwe may be facing a crisis.
A crisis. Mm-hmm. Yes, that's what I'm also seeing on Twitter. Gives some updates. There's Diamond FM Zimbabwe, and they said Sakuva Market roofing blown off by heavy rains. That's Musika Weku Sakuva, Urkunzi Marata, Torwane Mepu. Kuya Mumanonzi Simba Chips. I saw update on the destruction by Cyclone Idai in Chipinge today. people who need urgent help. Vaisa mfananidzo Gibbs urura kiza chibage chakaita kuwaridzwa kurara pasi chakaradzikwa nemhepo iyoyi. Kwoita vamwe varikuti dutu rinotifungisa cyclone Helene payakamborova muna 2000 kuchipinge zvakaita kuti muridzi paradzaniswe. Then pane vamwe vaisa mfananidzo yekuchipinge nekwamutare tikwana pachipinge pane chitoro chinenge TM chaka pamberi pechitoro ipa pakazara mvura nedzimotokari dzakatovharwa nemvura. Saka ndo zvimwe zviri kuitika izvozvo kubva kumativimana enyika. Ndinovimba kuti rwendo runo nenyaya yekuti vanhu vakushandisa social media kwaane madande mutande, vanhu vakwanisa kuzivisana vachiyambirana kuti kuno kune dambudziko rakati, itai zvakati. Regaiti mbonzwa kuna vaZinyemba kuti Mr. Zinyemba, nyaya dzemadande mutande kana social media dziri kubatsirawo zvakadii kufambiswa kwemashoko panyaya iyoyo yedambudziko recyclone Idai? Nokuti tinoona vamwe vachiti masocial media aya anotakura mashoko enhema, vamwe vachiti aiwa ndo yatove nzira yekukasika kunzwa naye mashoko.
Zvinogona kudaro hazvo kuti dzonguva rakanonge pachita kwekunokureva nhema, asi takatarisa nyaya tropical cyclone Idai. Kuona kwangu mwedzimwe dzacho dziri kuita kuti tikwanise kuwana yatingati ruzivo nezviri kuitika kune dzimwe nzvimbo idzodzi dzatiri kutaura kuti tropical cyclone ndokwairi kunyanya kuve iri. Saka zvinobatsira dzimweni nguva panogona kuita iye zvinoi zvokupamidzira wanyaya, asi inini ndinoda kunge ndichida kutenda social media isi takamirira bazi remamiriro kunze kuti riri kutibatsira kuti tiwane maruzivo zviri kuitika kune dzimwe. Naipapo zvakare isusu tinoshandisa social media kunge tichizivisa mhuri yeZimbabwe kuti ndo zviri kuitika isi kunzvimbo dzakadai so kunyanya nemafambiro ari kuita tropical cyclone iyo Idai. Nokuti Idai ndanzwa pamwe vamwe vachida kupa muenzaniso weHelene, tropical cyclone Idai ndo yakakurisisa chaizvo kupfuura dzimwe dzatati tawana. Saka zvireva kuti zvairi kukonzeresawo zvairi kukonzera munzvimbo dzakanyanya kunge dziri munzira yayoni zvinogona kunge zvii zvakakurawo. Saka ndinodayira kuti mabazi ndambonzwa muchitaura zvokuti pane mabazi ehurumende vane mashoko avataura. Saka ndinodayira kuti hurumende pachayo iri kunge ichinyatsotarisisa zviri kuitika ichizoita kubatsirawo kumhuri yeZimbabwe. Apa isocial media iri kutaura mashoko akadaro, saka tinotenda chaizvo nemashoko iyayo.
Thank you so much. Please do stay on the line. Regai tinzwe tine muteereri. Tina mufundisi Richard Moyo kuSouth Africa. Makadii mufundisi Moyo?
Tinozwa makadiko baba.
Aiwa, tiri wapenyu. Tipeiwo zvamunoda kutaura pamusoro pedambudziko riripo. Tine nyaya nhatu dziri mudariro, asi iri kupisa ndiyo yecyclone Idai. Kwoitawo nyaya yekuti nyika iri kutsvagirwa chikafu. Pakutsvagirwa chikafu pakwasangana nedambudziko irori zvakare redutu mupengo, nyika dzakaita seZambia neMalawi dzaichimbowanisawo Zimbabwe chibage. Ndo kumwe kwacho kwenzvimbo kana madzine matunhu arohwa nedambudziko irori. Kwoitawo nyaya yesangano rinonzi COTRAD ratinonzwa kuti rakanzi nehurumende rimbomira kushanda kudunhu remasvingo, nenyaya yekuti mapepa aro ekuti ringe richishanda zviri pamutemo haana kunyatsotwasuka. Tipei zvamuroda kutaura panyaya idzodzi.
Okay, tinotendera gani kwasa zvangu vateereri. Chekutanga gani tange nesangano rakamiswa iro. Masangano rakamiswa iro rakasina kukodzera kuti rigone kumiswa, nokuti ndaamwe masangano anobatsira ruzhinji rwenyika mukati menyika kwavanonge vachifamba, especially kumasvingo nemishe kumasvingo. Saka zvaisafana kudero, government yaifana kusadero, nokuti masangano akaita sakazvimirira anobatsira zvizhinji sei, ndaanogona kusvika kune dzimwe nzvimbo dzakafana like kuna Chiredzuko, kuna Chiredzi North, kuna Save. Kunewo matambudziko futi akafana nemvura achinge yasvika, like vana vazhinji nguva zhinji gore negore vanogara vachinge rumwa namakaro, but government haigoni kusvika ukoko, like gore akapera kune mwana akarumiwa nemukadzi achabva mubita mwana akarumiwa zvikangopara, asi kuti masangano akaita sewanosvika achindobatsira iye achidzama kunyaradza mhuri. Saka government haisaifana kumisa masangano akada, ndo amwe anotobatsira nezvimwe zvinhu zvitori nemusoro. Saka government haifana kuti dairo pachimiro chayakafanana naichocho. Ndobva ipapozve toenda pana yenye mvura ilikukanganisa tukuna ya Malawi no Mozambique singotoni kuno ndizo fana na sisi fanyewe vamwe vana vakatisia ida kudziko hombe chairo pachikara ini ndarumudana kanzi anzikanzani idai ida kudziko hombe chairo nokuti zvinhu zvinotambudza mvura manaira rekita mazuano inonaya isina tsarukano inonaya nehasha inaya ikanganisa vanhu but zvisinei zvazvo zvinhu zvinongotingwesawo kuna mwari pasi nyika kuti matambudziko emvura gure neguri panaya mvura inosiya vanhu vakawanda vaparara inosiya yamosha saka idambudziko tinongokumbira kudai mwari vakatungamirirawo nezvatakaona kuMozambique tiri kuMozambique zvinhu zvakafanana nezvinogara tingoitika pona apo nechatikaurizva yakawandika kuMalawi saka tinongodai kudai mwari vakatibatsira kuti mhepo iyo isagona kuramba ichingotevera nenyika inyaya yekunyika kwedu nedzimwewo nyika saka zvimwe zvinhu zvatoda kungoisa kuna mwari kuti vagone kutibatsira nekutungamira nzi kunobvawo chikapo kuna Malawi kwamareva nekuna namboonera Zambia saka kuru kwatino kunoramira vanhu pazvisine zvazvo dai mwari kudenga kangotungamira ndichidangotema futizve nedambudziko raitika kukreatiji kunew zealand zvinhu zvatitambudza zvikuru kuona vanamati vachiurawa nenzira yakafana tiruga tingozviona kanegura rakapera musouth africa
tinotenda zvikuru mufundisi moyo regai titore vamwe vateereri tinotenda zvikuru
tinotenda nemo muvarare nerugare amen
thank you so much that's Reverend Richard Moyo calling from South Africa on the issue of court rider he says the government should not have taken that step of stopping this organization from operating because the NGOs are helping a lot of people and on the cyclone Idai he says he leaves it to God to at least help his people and I think we have two three
callers so okay. let's take Baba Nkosi kuqala Baba Nkosi khona icingweni Baba Nkosi Webster kunjani Webster Nkosi usakhona Nkosi yami mwana Nkosi usetenzwe lapha asazi ukuthi kuhamba njani wathi ngiye kubaba apostle Midian Dube umpostoli omkhulu kunjani
brother kid kunjani
ngiyaphila kakhulu ke yakutsho ukuthi ukubona njani okokuqala izulu elikhulu lelibuyayo okwesibili konoku inhlanganiso leyo kuthiwa isivinjiwe emaswingo ubona njani khona
kuzima Dube okwezulu uhlupho olukhulu yikuthi okukhathaza kakhulu yikuthi uhulumende le Department of Civil Protection baredi kanganani kuyini asebekwenzile ukuthi abantu especially laba abasendaweni eziphansi ama-low-lying areas babasuse bayobafaka endaweni ezibhebhileyo engikwaziyo ukuthi i-budget ye-CPU ayikho nike ngaphathina labo isikhathi eside kwi-NGO forum mina ngesikhathi izinto zisa-right kungani kuthiwa icatshangwa ekugcineni but isikhathi sokuthi abantu bahlanganisa amakhanda bachiyanele pride ba-engage even abantu outside amazwe outside Zimbabwe kumobilize ama-resources kungakonakali kakhulu abantu okumele basuswe bayefakwa endaweni eziphezulu ngobe ngubone eMozambique leMalawi Dube akukuhle nxa kungafika eZimbabwe kuzalahleka imiphefumulo eminingi so uhulumende kufanele enze ama-priorities zakhe inhlelo zakhe zibheke ukuphepha kwabantu then okwe-organization levaliweyo kuvele kulesikhathi eside kusiza Dube lokhu kuzanya ukuthi kutshintshe imithetho bonyisa imithetho inhlanganiso zonezi ezizimele zodwa zingakhona ukusebenza ngiyakhumbula mna kulesikhathi eside ngisenza imihlangano lobhengula entumbani plantry ubone nje ukuthi uyalandelwa ngabantu from i-Department of Peace bangalitsheli lokuthi bakhona so khona lokho bekukhulunywa amalanga wonke ukuthi uhlupho lwama-demonstrations eZimbabwe luvezwe ngama-NGOs mhlawumbe lamanye amaphathi aphikisayo sebekuqinisa-ke manje ukuthi ama-NGOs especially la ngathi adila ngama-democratic processes adila nge-justice azovalwa amaningi but ukuvalwa kwawo kakusoze kuvimbe ukuthi iqiniso lingaphumi ngoba indlela abantu abathola ngazi iqiniso zilenga kakhulu kulezi insuku. I-social media ivulekile, i-internet ikhona. So akuseyizo sikhathi sokuvalela abantu ukuthi bangatholi ulwazi. Kanti-ke ama-NGOs afakwe emthethweni ngohulumende osokuphambanisekile khathesi kuyini. Umpresident uMnangagwa le-government yakhe kababhekane leqiniso ukuthi abantu beZimbabwe iqiniso bayalazi futhi bayalibona. Ukuvala ama-NGOs akusoze kuvala iqiniso. Imilomo yabantu ayivalwa ukuthi i-NGO ivaliwe. And okulusizi ukuthi abantu kade besekelwa yileyo nhlanganiso, uhulumende kashoze abanake, bazonakwa ngubani, bazomelwa ngubani. Ngoba ama-NGOs amela abantu abangelamlomo yokukhuluma. Abathi ngesilungu, they stand for the voiceless. So if you silence ama-voices amela abantu zulu ngalalizwi, abantu bazomelwa ngubani. I don't think ukuthi singakusupporta, singavumelana lakho. Siyakwazi baza kwenza inkani. Kodwa thina njengabantu beZimbabwe asivumi. Akuyekwe abantu basebenze, kodwa akulungiselele ukuphepha kwabantu ezulwini elizayo.
Sibonge kakhulu ke baba mfundisi, ungathona kusasa, sibe nempela viki enhle.
Siyabonga tu.
Yeah, so he says government should work hard to actually help the people that are going to be affected by the cyclone, and at the same time, you know, NGOs should not just be shut down or, you know, controlled by the government. Since that's very dangerous, because there is social media, there's everything these days. People can do whatever they want. Maybe let's go to Tish Zinyemba, and then we round off the...
Yes,
the,
I think... yes, Mr. Zinyemba. We see in Malawi, we've seen more than 8,000 people have been displaced so far. And 1,583 roads damaged, 11 bridges destroyed. Do you think this will also happen in Zimbabwe?
Ndingabe kuti ndi handina ruzivo zvakanyanyisa nezvaitika kuMalawi. Ndinodaira kutiwo susu sebazi remamiriro ekunze tinenge tichikwanisa kutaura nezvemanayiro ari kuita mvura. Pandingati pachirungu beyond that, it's really out of our ambit. Saka handingade zvangu kuti ndinyanye kutaura.
Mvudzo wangu wangu ari wekuti mvudzo wangu wangu ari wakanangana nekuti tichitarisa kusimba kwakaita dutu mupengo iri kuMalawi, taona matambudziko ese awanikwa. Tingatarisira rekuti ringasvikawo muZimbabwe rakadaro zvekuti vanhu vangapedzisira vasiya misha yavo nezvimwe zvakadaro.
Atingakwanisi kunge tichine ruzivo kuti chii chiri kunyanya kuitika muZimbabwe. Ndokusaka tichidarira kuti hurumende iri pane ino urongwa hwakubatsira kunyaya dzakafanana naidzodzo. Asi chatinoziva ndechekuti nzvimbo nenzvimbo ine andingati pachirungu mapeculiarities ayo ne zvichireva kuti nzvimbo nokunaya kwemvura zvinogona kukonzeresa zvakati wandei. Saka chiri chakanyanya kukosha ndechekuti mabazi ehurumende akafanana needu aya ana mitoiaatend ari kuitei kuti vabatsire panyaya idzodzo kunge pachizonge pachiwanika matambudziko anenge achisvika munzvimbo idzodzo. Saka imwe nzira ndo fanira nzira yatenge tina yokukwanisa kunge tichiita tichita aya atingati maalert kana kuruzivisa vanhu kuti aya vediwe nzvimbo yakadai sezvichange kunogona kuita zvinhu zvakadai sezvakadai. Saka parirai, ndinodayira kuti izvozvo zvinogona kupa vagari veZimbabwe kana kuti mhuri inenge igerekoko kuona kuti vangabatsirikane sei zvichienderana nemamwe mabato anogona kunge achizobatsira panyaya dzakadai.
Thank you so much, Mr. Zinyemba. Aiwa, tokuregai zvenyu muchisununguka. Tinotenda zvikuru neruzivo rwakadzama rwamakwanisa kutipa nhasi.
Aiwa, tinotenda.
Thank you very much, Tish. Bye-bye.
Gibbs, I think we only have how many minutes left? About 10 minutes.
10 minutes, yes.
About 9 minutes.
Yeah, somewhere there.
Yes, and we have Mr. Denford Halimani. He is the lawyer for Kotrade.
Yes. Okay. Is he on the line right now?
I think.
Is Mr. Halimane, let's hear from our producer whether Mr. Halimane is on the line or not. Yes. So we're told that Mr. Halimane is on the line right now. So now we are talking about the suspension of this Community Tolerance, Recreation and Development Trust. Mr. Halimane, good evening and welcome to the program.
Good evening, sir.
Yes, sir. Tell us about what is going on now with the trust.
Basically, what we've done at the moment is to approach the High Court on an agent basis to try and seek the High Court to set aside the irrational decision by the district administrator of Masvingo to suspend the operations of Kotrad. We believe that the government does not actually have the power to act in the manner that it did. At the moment, we're waiting for the court to call us for a hearing or in the best case scenario to simply confirm that it is indeed set aside the decision without even calling the parties, because we believe that the case is quite straightforward.
Zvikonzero zvipi zvaita kuti sangano rimiswe kushanda izvi?
Hapana zvikonzero zvapiwa. Ndo zvimwe zvatiri kutaura kuti hurumende haina kunyanya dhiya, havana kutevedzera mutemo. Bumbiro dzvare Zimbabwe rakaitwa muna 2013 rinotaura iro kuti avo vari muzvinzvimbo zvekuita madecisions vanofanira kupa zvikonzero kana vachinge vaita madecisions anoafekta vanhu, and in this case havana zvikonzero zvavakapa. Vakangodeedza vanhu vekotract ndobva vavaudza kuti maoperations enyu atosuspendwa, ndobva vatovapa tsamba ine masendenzi mashoma-shoma ari kungotaura iwo kuti vane zvavari kuda kuongorora, kusvika vapedza zvavachaongorora maoperations okotrad anenge akavharwa.
Thank you so much. Rambai muri parunhare. Gibbs, tine mumwe mudare wedu, tina vabelief Gaule.
Yes, Mr. Belief Gaule, good evening, sir.
Good evening, my brother Gibbs and
Jonga Kandemiri.
Jonga Kandemiri.
Thank you so much.
Makasimba here vakandembiri.
Ngiyaphila baba.
Gibbs ngiyakhuluma la ngiyamzwa.
Hayi kunjalo mntomdala. So ke akusitshele ke baba Gaule ukuthi kwenye nge indaba yecontract le yahlupha. Lapha sikhuluma ngehlanganiso leyi emiswe umsebenzi khona ngale Masvingo. So ke uhulumende kamnumzana uMnangagwa kuthiwa sengani mufanana ke lohulumende kamnumzana uMgabe. So konapo ke abantu bayachinga sibilaba okumangalisa baba.
Yeah, abantu labo bayachinga Gibbs, kodwa ke into emangalisayo ukuthi abantu ngeke befana nisho umgabe loMnangagwa. UMnangagwa ngumNangagwa, umgabe ngumgabe, ngabantu ababili abachiyeneyo laba. UPresident Mnangagwa umuntu olethe izinto ezikhanyayo ezinjengokuthi abantu bakhululeke elizweni labo. Njengokuthi kodwa ekukhululekeni kwabantu, abantu abanye basuke bathathe ukukhululeka lokwana bakusebenzise ngendlela engayisiyo. Njengabona kwethu kudlulileyo, sibonileyo umonakalo odlulileyo, ukuthi abantu bathathe ukukhululeka bese beyeqa bajanqule njengamankonyane besenza into ezingayisizo, bese behamba bechinte zabantu bedestroye ama-properties ngenxa yokuthi sokuthiwe hhayi kanti selikhululekile. Lokwana kwakusenziwa kudala ukuthiwa orobayi robayi akusekho, yinto ehluphayo. Ngokunjalo uMnangagwa ukukhululile, and into le enhlanganiso nale ezimele yodwa enjengaleyenza kule Masvingo, sikukhangeleni kusho ukuthi abantu labana kade beqhuba umsebenzi ongayisiwo, abakwenzileyo kuhlolisisiwe kwatholakala ukuthi akuqondanga. Ngokunjalo bamele bazilungisise kuqala. Azifuni abantu ababuya bezihloli, even noma ungakuhamba emazweni anjengabo-America labobani bani, uhamba khonalo yisipayi ufike ubotshwe. ikubona izipayi zabo America zaziboshwa kobo lokuzeni kutwa kobani amazweni amanye ngale aphethe ngale kobo
Iran
amagama olozeni kutwa kobani
kobo Iran
kobo South Korea la kwezindawo khona ngale babeboshwa labana manje ungahamba kwabe izipayi la ngaye ungahamba izipayi ziyaboshwa even e Russia ngalozi siyaboshwa izipayi zayizipayi sizifunde izweni lethu sina abantu ababezo sinekiza bazosebenza lathi kuhle kulesithuthuli ukuthi babiyabezo yenza umsebenzi wona lo abawujongileyo kuphela bashiyane le politics ipolitiki ngezethu thina la wena bengangeni loko okunye okuningi lokho.
Yes, yabakhulu-ke sicela ubambe khonapho bagawule. So what he's saying is that you know, people are actually abusing their power and freedom. So he says at the end of the day this organization may have been doing wrong things, like you know, they were not following what they were you know, the kind of registration was stipulating. So at the end of the day he says the organization was doing wrong things.
But was it not supposed to be investigated, then told those bad things?
Because maybe the lawyer can explain. The lawyer,
yes. Maybe before we go to Mr. Halimani, Tinemuterere Ariparunara and Stinavam Zio in Variparunare. Hello?
Hello?
Hey, Magadi Baba.
Tripoli Magadi Ivo.
Yeah, and Zimunan Zivam Zioni.
Ndinonzi vamuziyoni
ndizvozvo vamuziyoni mamuchirongwa tipei pfungwa dzenyu
vamuziyoni vanoda kutaura nezvekubhaniwa kwemaa NGO akabhaniwa kumasvingwa
ehe
zviri zvinoshungurudza kwazvo kana takazvitarisa nemamiri akaita nyika yedu yezimbabwe tinogumbuka kana tichivhariwa vanhu vanotibatsira munyika yakaoma kudai ini sokona kwangu ndinonaso kuti nyika yedu yatomwa nechikara ndinoita sindinotuka asi kuti kana vanhu vanoda kubatsira vanhu vari kutambudzika vachivhariwa kuti vatibatsire sitiri kutaura tiri kutambura kudai vana vezimbabwe vatambura ndinorwadziwa zvikuru and ndinotenda munhu akaita sava vanomirira mahuman rights vari muno vamavhinga ndinogara ndakavateerera zvikuru ngavarambe vakashinga nebasa ravari kuita nemesi the 7 rambai makashinga chaizvo chaizvo pabasa ramuri kuita iri tinoramba tinemi takakutsigirai isu vari pasi pasi tiri kutambura tiri kudya nhoko nezvironda izvezvi tinonzwa kuti kuna vanhu vakaenda kuamerica ikoko vanosvika 200 vezimbabwe 200 vese vachifambira chimwe chimwe chete zvinorevei nyika dzakaita sana Tanzania dzine vanhu vanosvika 20 munhu umwe andanzao ndaona pakanyorwa chinzi umwe noumwe ari kupa $1,500 per 10 days for 200 vanhu asi muzvipatara hamuna mishonga zvinhu zvinorwadza chaizvo izvo
regai tipe mukana kuna vagaule pamwe vanogonawo kupindurai vari parunhare vagaule manzwa zviri kutaurwa navamuziyoni hanzi danho rakatorwa rekumisa basa kotradhiro havavirinari naro rinotoshungurudza sematauriro avaita vari kutaurawo futi panyaya yekuti mapriorities vanhu vakauya kumusangano uri kunew york vakawandisa
basa racho kana vanhu vacho vachiuya kunoku vechiita basa risiriro risiri basa vakauya kunoku kuzobetsera vanhu vechiita basa rekubetsera vanhu kunoku hati mabasa acho hatiwafariri mabasa acho hatiwafariri chazvachose ndizvo zviri pachena kuti pane chinangwa chavo zviri pachena kuti tine zvinhu zvazvinofamba mushe ndizvo gurunaaboda vamiri aisivo voga maNGOs maakushanda zvakanaka mamwe aisi kuta zvakanaka
vahalimani munoti ine nyaya iri mudarirei
ndiotambisika nevhiu yevakuru ava vanenge vari kuru kutsikira kukanganiswa kwemaNGOs maNGOs tinoziva kuti vanobatsira vanhu vakawanda kuri kunyanya iyo iyi yekotradi NGO yaitosevenza nemadepartments egavenment akawanda anosanganisira vanaanazek
vanahuman
rights commission nemamwe madepartments egavenment like ministry yeeducation epc saka zvinoshamisa nechekuti vazoipa nhasi here ineni event kana vakanganisa ingapaitwe investigation kana pawanikwa paitwa investigation poonekwa kuti pane fungiro here iri rezimbabwe kuti vaita mhosva then so it was publicly one who tongue and animal show and you don't stop my operations around in my investigations. I mean that's unlawful. And silly as well, you know. You don't arrest to make investigations, which is basically what they have done.
Thank you so much.
Thank you so much, Mr. Alman. Sorry we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, Mr. Tich Sinyemba of the Met Office, Mr. Philip Kaule of ZANU-PF, Mr. Mandla Nkomo, an agriculturalist, and then Mr. Denford Alimane, representing Community Tolerance, Recreation and Development Trust. Signing off is Kip Tube in Washington, D.C. Bye-bye, Zimbabwe.
Neni, Junga Kandemiri, Nsinga Kanganwi, Vatere Rivese, Vakwanza Upinamchurongwa, Nemi Mamchona Murimu Jumbo Zaka Siana Siana.